Manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro kubumbi 11, 2022. Makatirira kustudio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, samunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votsigira Russia pakurwisa kwairi kuita Ukraine vachiti NATO ndiyo yakakonzera kusagadzikana mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa voshora nyaya yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvekuda kupondwa muSouth Africa uye kupona kwachakaita nepasakare shumba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vari kuramba kushora Russia nekuedza kupamba kwairi kuda kuita Ukraine uye mhosva dziri kupomerwa mauto enyika iyi dzekuponda vanhuwo zvavo. Vachitaura munguva dzakasiyana vaMnangagwa navaRamaphosa vari kuti nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO ndidzo dzakonzera hondo iyi. Nonurai jena anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vanoti hondo iyi yave kupa kuti pade mafungiro matsva mukudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vakati ndokusaka vakaenda kuKenya, Mozambique, Rwanda ne United Arab Emirates kunosimbaradza nyaya dzekutengeserana vachiti remangwana renyika dzepasi rino rachinja uye havaone America ichiramba iri pamberi munyaya dzekutengeserana. Zimbabwe haisi kungotaura chete kuti inotsigira Russia asi zviri kuonekwa nemaitiro. Musi watu kurume Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika 35 dzisina kuvhota muUnited Nations General Assembly pachisungo chekuti Russia ishorwe nekupamba Ukraine. Svondo rapera Zimbabwe yanga iri panyika 24 dzakavhotawo muUN General Assembly kuti Russia isamiswe kuva nhengo yecommission inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti UN Human Rights Commission. Russia iyo yakatemerwa zvirango zvakaomarara neAmerica neshamwari dzayo yakanga yayambira nyika dzose kuti kuvhota kuti iburitswe kana kurega kuvhota zvaizoonekwa sekuidenha uye zvaiuyawo nezvirango. Asi kuchisidzira uku hakuna kubatsira nekuti yakamiswa kuve nhengo yekomisheni iyi. Vachitaura nestudio 7 parunhare panyaya iyi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vati havana chekutaura sezvo mukuru wavo ataura kare.
Manje shamwari yangu vada kutiisa vakwalifai zvataura.
Asi vachitaura pakuvhota kweZimbabwe svondo rapera ichitsigira Russia vashava vanoti hapana nyika ine kodzero yekudzinga imwe nyika mukomisheni iyi.
Zimbabwe yakati hapana pane kodzero yokusatenda imwe nyika muchirongwa chepasi pose. Saka Zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaworld commission ikavhota ichitsigira kuti Russia ichadzingwa.
Nhengo yeZANU-P F uye vaive mutungamiri webato rinopikisa Redare vaDube Dzikiti vanoti vanotenderana nemashoko avaMnangagwa.
Ichokwadi kuti mashoko ataura ane udzamu zvikuru maererano neNorth Atlantic Treaty Organization NATO NATO yakatangwa during the Cold War era. Paine kurwisana pakanga puripo pakati pedzi the Cold War countries, mainly the Eastern and the Western Bloc. Saka the Eastern Bloc ndorakanga iri neRussia nedzimwe nyika dzakati wandei. Saka after ya dissolve the Soviet Union, tinoona kuti Russia yakaregera kuva ichitonga nyika dzakafanana na Latvia, vanana Uzbekistan nedzimwe nyika dzakangofanana na Serbia nedzimwe izvo. Saka izvi inyika dzinotarisirwa kunzi maspheres of influence enyika eRussia kubva chinyakare. Totarisa toona NATO kuti yakwanisa kuti inge ichitora nyika idzodzo dzichipinda muNATO. Pamusana pekuti nyika idzi dzinenge dzichikwezwa nenyaya yekuti kuNATO tinokupai security, kuNATO tinokupai financial assistance, tinozokupai chakati 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 chakati. Saka ndozvakonzeresa kuti avawo veRussia vafile kuti they are insecure.
Asi mukuru wemedia center vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vati zviri kuitwa neZimbabwe zvekutora divi zvine matambudziko.
Dambudziko riripo nderekuti vukama huri pakati peZimbabwe neAmerica hahuzogadziriki zvakanaka kana tichinge tichibuda utungamiriri hwedu huchinzi hwatsigira nyika yeRussia zviri pachena. Mukatarira muchaona kuti kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kumira zvakanaka. Vatungamiriri vehurumende nemamwe mapazi ehurumende akaiswa pasi pezvirango nechikonzero chokuti vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Saka kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kutombomira zvakanaka. Zvimweni ndizvo zvaita kuti vatungamiriri vedu vabude pachena vachiti tiri kutsigira Russia. Vanenge vatoona kuti zvagara hazvina kutongomira zvakanaka neAmerica. Saka zvingatova nani ndezvekuti tibude tichitsigirana neRussia.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti nyika yeZimbabwe inofanirwa kunge iri nyika ine ushamwari nenyika dzose. Munyori mukuru anoona nezvebazi revagari vari mune dzimwe nyika mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC raClifford Satwayo vanoti vamunangagwa vanofanirwa kukurudzira runyararo kwete mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vari kuyambira kuti Russia iri kuronga kurwisa zvakasimba kumatunhu ari kumabvazuva kwenyika yavo, vakakurudzira America kuti itumire nyika yavo zvombo zvehondo. Vakaudza nepfenyuro yeCBS 60 Minutes neZuro kuti remangwana renyika yavo riri maoko eAmerica. Izvi zviri kuuya apo makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mugungano reEuropean Union ari kusangana nhasi kuti atemere Russia zvimwe zvirango zvakaomarara. Russia inonzi ikurwisa matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kusanganawo nhasi nemutungamiri weAustria Chancellor Karl Nehammer. Nyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanyora tsamba kuzvizvarwa zvenyika yavo vachizvikurudzira kuti zvisarwise zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mushure mekunge chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vapondwa ndokupiswa kuDeep Slot muJohannesburg nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa svondorapera munyaya iri kurwadza vanhu vakawanda pasi rose. VaRamaphosa vati vanhu havafaniri kuisa mutemo mumaoko mavo sezvakaitika izvi, sezvo vanhu vemuDeep Slot vaichema-chema nekupondwa kwevanhu vanomwe munzvimbo iyi zvavari kuti zviri kukonzerwa nevanhu vari kupotera munyika mavo. Asi vaRamaphosa vati zveumhondi hazvinei nekunobva munhu. Hurumende yeZimbabwe inoti yatanga kuita nhaurirano neSouth Africa nezvenyaya iyi. Zvichakadaro chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaEmmanuel Zinja vanoti vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge varwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvainge zvichiratidzira munzvimbo yeBredasdorp kuCape Town. Vazinja vanoti vakatemwa nedemo musoro vachibva varasikirwa nebasa nenyaya yekurwara uye vanoti vave kutsvaga rubatsiro rwekuti vadzokere kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vakabva vatanga kuprotesta vachirova vanhu vachibira vanhu vachiti muri kutitorera mabasa. Tinokupai 2 hours dzekunge madzokera kunyika menyu, imi hatidi kukuonai muno. Ini ndakabva ndabva pamba ndichienda kunoungana kwanga kune vamwe maZimbabweni. Ndakabva ndasangana nemaSouth Africans. Ndandine maproperties angu ekubasa nemasecheo nemajackets. Ini ndanjiita basa rekuoperata chainsaw machine wekucheka brywood negrass cutter yekucheka huswa.
Chii chakaitika pamakasangana nevanhu ava? Makazokuvadzwa sei?
Vakabva vandidzinganisa kwainaya kwaitsvedza. Vavatanga kundirwisa vanhu vavaisvika kuma30 or 40. Vanga vane matemo nemamachetsi. Vakatanga kundirova nedemo. Mumusoro ndakarohwa nechekuziso ndakarohwa matemo maviri. Then mumusoro kugotsi ndikarohwa rimwe demo. Rinova ndiro rakanga rakundikanganisa pfungwa. Pandakaenda kuchipatara ndakanzi skau yako payatemwa ne demo yasvika kubureni. Saka zvinoda kuti uende kuTigerberg unooperatiwa uonekwe kuti demo rachona hari rinozokonzera here tetanus pakukuvara kwawakaita. Ndakagara muchipatara for about 20 days ndichingopiwa mapiritsi ndichionekwa kusvika ndazooperatiwa nachiremba. Ndapedza kuoperatiwa kudaro ndakabva ndadischargiwa ndichibva ndaenda kwandire zvino kumuzukuru wangu ndakamirira kuti ndibviswe mastitch. Saka mastitch aya ndakamabviswa kuswera zuro. Vakandipa havo matablets ekunge ndichinwa panguva yekurara nemakuseni.
Shuwiro yenyu ndeyei pari zvino?
Ine hangu shuviro yangu ndanga ndaona sekuti basa izvino hapachisina. Handichashandi, handichakwanisi kushanda simba rekushanda kwanda handichita handichakwanisi. Mudzimai wangu haasi kushanda. Apa zvatanga tafunga ndezvekuti tanga kutsvaga rubatsiro rwekuti tiende kumusha. Nekuti kumusha kwedu kumhondoro ngezi ndiko kwatakavakira ndoo kune vana vedu. Saka tanga tangotiwo dai vanhu vatibatsira une rubatsiro rwekuti tiwane mari yebhazi yekuenda kumusha nemari yechikafu. Uyezve patakatiza kudaro vanhu vakabva vapinda zvemudzimba mataigara vakabhureka dzimba vakatora midziyo yatanga takachengetedza yese vakaenda nemidziyo iya. Saka zvakamira kudaro ndanga ini bheta hangu nemudzimai wangu sezvo mudzimai wangu akazvitakura ane pamuviri pane 6 months. Apa kumusha tine vana vatatu. Saka shuviri yedu tanga tati dai tawana rubatsiro nemari yechikafu neyebhazi nekutiwo preparation mudzimai wangu awane chekutenga preparation yaakanga ambotenga ikabiwa. Toenda hedu kumbonozorora tiri kumusha tichimbozorodza pfungwa tichiona kuti maronda achona anosvika papi.
Avo vanga vari vaEmmanuel Zinja vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuCape Town, South Africa. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaparura chirongwa chayo chechipiri chekunyoresa vanhu kuti vavote kana kuti mobile voter registration, asi vanhu vashoma ndivo vanonzi vaenda kunonyoresa. Chirongwa ichi chichapera musi wa30 mwedzi uno. Rutendo Mawere anochipanya inotevera.
Momo vanyoresa kuvota nhasi pakuwadzana Haiwan uye asina kuda kudomwa nezita rake ati aenda kunonyoresa. Mushure mekunge aparidzirwa shoko nezuro kushondo, mudzimai uya ati anyoresa zvakanaka asi anga achingova ega. Ndoda nechishona dhoka. Okay, nezuro chukchech pane vezeku vakauya vachitiudza kuti BVR iri paHaiwan. Murume mai musina vanhu pepasina kana kiu ndangosvika ndika
nyore sandi katobuda. Momowewe chidiki mumushawe kuwa zana, va John Chadzuka, vati okunyangazvo vange vari kukurudzira vamwe vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota, vati wanga uri mutoro mukuru.
Sofa vari kudeisa kuvhota vashoma bhozi shoka rina kufambomuka kutunhu kuti tavhura second phase. Vashoma-shoma hongo vauya vari kuregesa kuvhota.
VaHappy and Sen vatiwo zvaigona kubatsira dai vashandi vezeki vakafamba vachiita dzidziso pamwe nekushambadzira nzvimbo dzavanenge vari.
Vanofanira kutumira vanhu mukati. Anonzi ndoichi vanofanira kudedzera kuti nhasi pakadaiso pakurejestwa pakwadza nhai pakurejestwa vanhu ngavaye kurudzira kuti vazorejestwa.
Muzvare Everjoy Chidindi vanoshanda nebato reLabour Economist and African Democrats lead vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nekushomeka kwevanhu vari kunyoresa kuvhota. Vati panoda dzidziso yakakura kunyanya kune vechidiki kuti zvii zvakakoshera kuvhota.
Zvona sekuti vanhu vari kuda kudzidziswa. Vakawanda even vechidiki vacho kunyanya vechidiki vari havasi kutoziva ende vanhu havana hanya vane attitude towards zvinhu zvekuvhota izvi saka ndopandikuona pane dambudziko ipapo.
Vakafanobata chigaro chasachigaro vechidiki mubato reZANU-PF vatendai Chirawu vatiwo kubato ravo vari kukurudzirana sevechidiki kuti vafambise shoko neruzivo rwezvechirongwa chekunyoresa kuvhota ichi pamwe nechirongwa chakatangwa nehurumende mwedzi uno chekuwanisa vasina mapepa anoratidza kuti uri chizvarwa chenyika.
Tine mastraktza edu kubva pasi tirikuti imomo kuburikidza nemastraktas edu yati kuti vechidiki ngavarejiste ekuvhota uye vachimobhilaiza kubva pasel level kusvika kupedzisira.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vanotiwo zvanga zvakakosha kuti dai zvirongwa zviviri zvehurumende izvi chekuwanisa vanhu magwaro pamwe nechekunyoresa kuvhota zvaitwa panzvimbo imwe chete kuitira kurerutsira veruzhinji.
Tinongokurudzirawo vecivil registry kuti vataurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistrawo vachivhota.
Chirongwa chepiri chekunyoresa kuvhota ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 kubvumbi. Chirongwa chekutanga chakaitwa muna kukadzi uye vanhu vatsva vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi masere nechimwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZEC vaJasper Mangwana sezvo tatadza kuvabata panharembozha yavo. Asi mugwaro rakabudiswa neZEC nezuro sangano irinoti munhu anonyoresa kuvhota anofanirwa kunge ava nemakore 10 kana kudarika uye nzvimbo dzekunyoresa dzinovhurwa na7 dzemangwanani dzichivharwa na5:30 PM. Zimbabwe yakatasana nesarudzo gore rinouya uye matunhu anogona kuwedzerwa zvichienderana nekuti vanhu vakawanda zvakadii vanenge vanyoresa. Pari zvino Zimbabwe ine matunhu 210 anokukwidzwa zvigaro zvekupinda mudare reNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe makanzura akakunda musarudzo dzichangodarika dzemabielections atoreswa mhiko kwamutare nekumasvingo nhasi. Mamwe makanzura aya anoti abva atotanga basa nhasi sezvo vagari vange vave nenguva vasina vamiririri mushure mekunge vadzingwa nebato reMDCT. Godfrey Mutimba anochipa nyaya inotevera.
Makanzura mana aya anoti varukika musonda veward 3 varichard mzechiwa veward 7 vaalek tabe veward 4 na vadanyo mberi kunashe veward 5 vatora mhiko yekutanga basa pamberi pemunyoro wekanzuru vaedward mukarati rwapacific center vachitaura nestudio 7 mushure mekutora mhiko vatabe vekuward 4 vati ward yavo nedambudziko guru remvura nekudaro ndora vari kutanga kugadzirira
nzvimbo zhinji yemuchekedhi anozi maapandensi saka kazhinji panoya mvura mvura haisi kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda kuna namuchekedhi kuna na KMP nedzimwe nzvimbo.
Vakamuzonda vatiwo vatotanga basa nhasi apo vaendesa zvichemo zvevagari vavo kukanzuru pavapedza kutora mhiko.
Chekutanga changa chinyanyoshungurudza varesidensi yema school bus ku area kwangu that much ndotoona kuti mangwana chaendo basa ripotanga weroro kuti ma school bus kana pane solution yekuti awe permanent kuti asaramba achiputika putika musha then ndichatoda kuti mhanyi engineer chiona chione sana kuti po gazi kwa sei then secondly ne issue mararo akazara ku yaro wetsu shwaro kushunguruza vanhu
kanzuri yemasvingo yanga ichishanda ine makanzuri asina kukwana izvo zvaita kuti kufambisa kwemabasa kunetse kubva zvakamiswa makanzura mana nebato remdct meya weguta remasvingo vacolin maboke vati chirongwa chekutoresa makanzura matsva mhiko chafamba zvakanaka
Any positive impact to service delivery. Which is actually the action that has been was based on government representation. Because of that, now as we see, such a connection is going to be further.
Tishiri panya I, mangu makanzura atoreswa miko, kukutare kwa mtari ni mangu maguta kutivatange obasa. Zvichakadaro, vagari vemudunhu kwa sengwe kuchiredzi vati, vari kukumbira rubatsiro rechikafu nechimbi-chimbi, sezvo vakatarisana nenzara inotyisa, zvichitevera kutsva kwakaita zvirimwa zvavagore rino, nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vachitaura neStudio 7, mumwe mugari wekwa sengwe, vanomeni sengwe vati, vari kukumbira rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira, pamwe nehurumende nguva ichipo nekuti vakanonokerwa, vanorasikirwa neupenyu.
Ya kuno kwa sengwe kuno zvinhu zvaoma nekuti mvura yakamboita sekuti nai ndobva yainda saka zvemumunda zvose zvakatsva hapana chakabuda kuti zvezvizvi tinotoshaya totangira papi tinotoshuva kuti dai vaya vemaNGO vanombosibetsera vachipa vanhu chikafu vakauya vakambototiona vouno votipe kutangira zveshu hapana vana chavo chaivo togona kutopedzisira tisingachagoni kuvaendesa kuzvikoro nenhau yekuti mari zhinji yatichabata tichaendesa mukutsvaga chikafu mukushusha
Izvi zvatsinirwa aona sadunhu venzvimbo iyi vadhefti Simbi Marumbini avo vati nekuda kwenzara iriko gore rino vamwe vana vazhinji vakatotadza kuenda kuchikoro Kotoro ichangopfuura zvavanoti zvichapa kuti vakawanda vatadze kuenda kuchikoro mukotoro inotevera Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambisa kwebasa muhofisi yeguguta remasvingo Dr. Jefta Sakupwanya kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vakatarisana nenzara sezvo nhare yavo yanga isingadayirwi ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Nyika yePakistan iri kutarisirwa kuvhotera mutungamiri webato rinopikisa Shehbaz Sharif kuti vave mutungamiri wehurumende mutsva mushure mekunge dare reparamende ravhota richiti harichina chivimbo nemutungamiri wehurumende Imran Khan. Mazana nemazana evanhu akaratidzira muguta guru reTunisia reTunis neZuro vachinyunyuta kuti mutungamiri wenyika iyi Kais Saied vari kutyora bumbiro remutemo nekuzvipa masimba akawandisa. Saied vakadzinga nhengo dzose reparamende zvinonzi nevanopikisa kupidigura hurumende. Bazi rezveutano rinoti pavanhu makumi maviri nevasere vari muzvipatara vachirwara nechirwere checovid-19 makumi maviri havana kubayiwa nhomba yecovid-19 uye vakabayiwa vachirwara vari muzvipatara vasere izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano munongedzo wekuti nhomba inoshanda kudzivirira kubatwa nechirwere ichi kana kuti kurwarisa zvekuguma munhu ave muchipatara Bazi rezveutano rakazivisawo neZuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose zvaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457 vamwe vanhu gumi nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi neZuro Kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yekutanga mukupera kwemwedzi wachikunguru sezviri kurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Kunyika dzakaita seBritain, China nemamwe matunhu eAmerica, chirwere ichi chatangazve kudzoka zvine mutsindo. mukuzeya nyaya yekubaiwa kwevanhu nomba uye kupararira kwechirwere ichi. Tabata Nyanzvi munyadzi yezveutano vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida.
Mazvita nomubvunzo wenyu, toda kutaura pamusoro peCOVID-19 nemamiriro ayakaita iko zvino. Tichitarira munyika yedu yeZimbabwe, nyangwe nenyika dzakapoteredza Africa, nyangwe nepasi rose, tinoona kuti uwandu hwevanobatwa neutachiona hweCOVID-19 hwadzikira zvakanyanya. Mafigiri ari kuratidza kuti munyika dzose the generally trend yachiringoradza kuti mafigiri aya ari kudzikira, uye vanofa kana kuti vanoshayika nokuda kwechirwere cheCOVID-19 mauwandu hwavo hwadzikira. Mafigiri avo ari kuratidza kuti wadzikira, asi hazvirevi kuti chirwere ichi chaenda. Chichiripo nyika dzose dzakawanda pasi rose kusanganisira neyedu dziri kuratidza kuti dziri kurekodha kana kuti vari kuunganidza mafigiri anoratidza kuti vachiripo zuva nezuva, vanotonyorwa pasi kuti ava vabatwa noutachiona hweCOVID-19, uye pachiri kuwanikwa vanoshayika nokuda kweurwere kana kuti utachiona hweCOVID-19.
Sei izvozvo zvakakosha?
Saka zvakakosha kuti vanhu vazvizive kuti chirwere ichi chichiripo, uye kuti tisavarairwa zvachose. Zvazvinoreva, muchaona kuti nyika zhinji dzakasiyana siyana dzine zvadziri kuita pamusoro pokuti vanhu varambe vachirangarira kuti utachiona hweCOVID-19 huchiripo uye huri kubata vanhu. Nyika yeZimbabwe iri kuti vanhu ngavarambe vachipfeka mamask zvikuru kana vari paruzhinji pakaunganiwa, uye kana vari vakaungana mukati memabuildings zvakaita sokuti maclassroom, zvakaita mahall, zvakaita mungadzidzirwa kana kuti mungaunganirwa nezvimwe kana mumakereke. Saka zvose zvinokusanitaiza maoko kana kugeza maoko nemvura nesipo vachinge vambo vabata zvakawanda wanda. Saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti utachionawo kuti chinahwo huchiripo, uye tofanira kuramba tichitevera zviya zvokuti tizvidzivirire nazvo. Sezvakangotaurwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano, kune blitz iyoyo yekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kana kuti vaccine.
Nomba yakakosha zvakadii, Dr. Maida?
Muchaona kuti zvakakosha kuti pakupedzisira ndo zvichasara zvatichasara tiinazvo izvozvo, kuti zvinenge zvakosha kuti vanhu ruzhinji rwevanhu kana munyika yedu yeZimbabwe vange vakabayiwa COVID kana kuti vaccine yeCOVID-19 kana nhomba iyoyo, nokuti zvinobatsira kuti vadziviririke pautachiona hungazouya hwemhando dzakasiyana siyana. Saka vanhu kuna vamwe vatoziva vasati vatombobayiwa kana first dose zvayo. Saka zvakakosha kuti vanhu varaone uye vazvipe nguva pablitz iri kuitika iyi kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19.
Munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tikutarisa nezvemhirizhonga yekuSouth Africa, uko kuri kurwiswa zvarwa reZimbabwe uye hondo yekuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibateina 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1386 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votsigira Russia pakurwisa kwairi kuita Ukraine, vachiti NATO ndiyo yakakonzera kusagadzikana mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa voshora nyaya yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika yavo. MuHarare vanhu vashoma-shoma voenda kunonyoresa kuvhota nhasi paparuwa chimwe chirongwa chekunyoresa vanhu vakawanda nezek. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.